manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kunyana 11/2020 makateerera ku studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere cheCovid-19 uchiri pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri kana kuti 222.
Asi tikureva kuti ana mukoti vakudzokera papuranga mabasa. Ana mukoti vari kuti mari haisi patakura nehurumende haisi kukwana haisi kwanisi kutidzisa mumatambudziko atinawo.
Vana mukoti vanoramba kutambira mari dzanga dzaiswa nehurumende patafura dzinove zvikamu makumi mana kubva muzana zvemihoro yavo. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoparura chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kumhangara nyaya dzeuori vachishandisa madande mutande icho chiri kunzi nevamwe havaone chichibatsira zvakanyanya mukurwisana neuori munyika. America inocherechedza makore 10 nemapfumbamwe yarwiswa nematororo echikwata cheAl-Qaeda achishandisa ndege ina dzakadoneswa mangwanani emusi wagunyana 11 mugore ra2001. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 wakanga wasvika pazviuru zvinomwe nemazana mana nemakumi mashanu ane vatatu kana kuti 7,453 asi uwandu hwevafa hwakaramba huri pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri kana kuti 222 sezvo pasina munhu akafa. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi munyika yose vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana matanhatu ane makumi matanhatu nevashanu kana kuti 5,635. Vanhu makumi mapfumbamwe nevatatu vakapora kubva kuchirwere ichi izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vachine chirwere ichi waderera kuenda pachiuru nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 1,596. Vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 969 ndo vakavhenekwa kana vaine chirwere ichi nezuro pachishandiswa nzira yemishina yePCR. Vanhu makumi maviri nevana vakawanikwa vaine chirwere. Johns Hopkins University Hospital yemuAmerica iyo iri kutevera kupararira kwechirwere ichi inoti pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nemasere kana kuti 28 million vabatwa nechirwere ichi icho chasiya vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 900,000 vafa. MuAmerica vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nemazana matatu ezviuru kana kuti 6.3 million vabatwa neCovid-19 vamwe vanodarika zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe kana kuti 191,000 vachifa. Zvichakadaro vana mukoti avo vakadzokera kubasa kutanga kwesvondo rino mushure mekurangwa mabasa kwemwedzi mitatu vanonzi varamba kutambira zvanga zvaiswa patafura nehurumende. Hurumende inonzi yanga ichida kuvapa zvikamu makumi mana kubva muzana zvemihoro yavo asi vashandi vanonzi varamba kutambira mari iyi vachinzi vati vari kudawo zvakare kuti vapiwe imwe yemari yemihoro yavo iri mumadhora ekuAmerica. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi mutungamiri wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association vainwo Kidongo vanoti kuramba kutambira kwavaita mari iyi hakurevi kuti vave kudzokera mukurangwa mabasa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti hurumende yakauya nemari patafura inova 40% yemari dzinotambirwa naana mukoti kuti ndiyo increment yavainayo. Endi mari iyi haina kukwanisa kutambirika zvakanaka navana mukoti nekuti mari iyi tikaiisa pamari rutambirwa nana mukoti haisi kusvika patiri kutarisira panoita kuti mukoti akwanise kurarama nemhuri yake mari iyi haisi kukwanisa kutisa mukoti mukapasiti koti asiri padambudziko raanga ainaro
saka zvaakureva here kuti vana mukoti vakudzokera futi pakurangwa mabasa
aiwa hazizi kureva kuti ana mukoti vakudzokera pakurangwa mabasa ana mukoti vari kuti mari iyi haisi patambura nehurumende haisi kukwana haikwanisi kutibvisa mumatambudziko atinawo asi ana mukoti vakadzokera kumabasa ingae chikumbiro chakaitwa naminista wehealth vanova ivo vachiwenga vakakumbira kuti ana mukoti tinokumbirawo kuti mudzoke kumabasa tichikugadzirisirai nyaya dzenyu dzaminazvo saka isu vana mukoti vataramba vachienda kumabasa takatarisira kuti mashoko avatiwenga mashoko aminista of health vanova ivo vice president vachatedzera sekutaura kwavakaita vachatigadzirira mari dzedu dzinoita kuti tikwanise kushanda zvakanaka vachatigadzirira environment mumahospital zvakanaka zvinoita kuti vana mukoti vasatapurirwe chirwere denda recovid-19 nekuti izvi zvinhu zviviri izvi ndizvo zvavakapromisa ipo vakakumbira kwatiri kuti tinokumbirawo ini ndiri minista munyowani aunzwa kuminista of health nauya musiko kumabasa
saka pamaPPEs vakati chii
pamaPPEs vakati pasina nguva yakawanda tichange tichiona maPPEs tachiita improvement panyaya yesupply yemaPPEs muzvipatara and isu kuti kunana mukoti tihongotanzwa chichevo chaminista vanova vice president asi hatikwanisiba kuti tishande tisina PPE ipapo hatikwanisi kutora vana mukoti kuvaisa panjodzi yakadaro hazvikwanisiki saka tinokurudzira vana mukoti vedu kuti ngavaende kumabasa asi pavanosvika kubasa kana vasina kukwanisa kupiwa PPE yekushandisa vasawanikwa vachishanda vasina PPE.
Vanga vari mutungamiri wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunhare neStudio 7. Sangano rinorwisana nehuo rimwenyika reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC rakaparura chirongwa chinopa mukana veruzhinji kumhangara nyaya dzeuori vasingazivikanwe kuti ndivanaani vachishandisa dande mutande kana kuti app asi vamwe vanoti havaone danho iri richibatsira kupedza uori munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weZAC amai Lois Matanda Moyo vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanakira kuti vamhangari havagoni kuzombozivikanwa kuti ndivanani vaunza nyaya dzeuori kusangano ravo.
Platform yekuti vane nyaya dzecorruption vanokwanisa kumhangara vachitexta paplatform iyoyo vasingazivikanwi kuti yabva papi nekuti yakagadzirwa kuti inongobva pasame place mameseges saka hazvikwanisiki chero dai vakatresa vakwanisi kuona kuti iyi meseji yabva kukwati yabva kupi nekupi.
Amai Matanda Moyo vanoti kunyange hazvo vanhu vanga vari kuvanyevera nyaya dzeori vanoti dambudziko ranga riri pakuti vamhangara ava vaizoshungurudzwa nevavanenge vamhangarira. Amai Matanda Moyo vanoti vakasundwa kuparura chirongwa ichi nekuti vanhu vazhinji vaiudza komishini yavo kuti vanotya kushungurudzwa kana vamhangara nyaya dzeuori. Vatiwo vanotarisira kuti vanhu vakawanda vachashandisa mukana wavepo uyu.
Kuti kutoti tuye neplatform iyoyo tanga taona vakawanda vachiuya kuzoti nyaya tinadzo asi totya kuti tidini tikutaurirei nyaya idzodzi nekuti kuti tikutaurirei zvinokwanisa kuzotidzokera nekuti vamwe vedu vakambodzingwa vamwe vakadai. Saka tinoona kuti vanhu vane chido zvikuru chekuti uori hupere muZimbabwe saka vanoda chose kuuya nemaripoti asi vaingotya nekuda kwekushungurudzwa kwanga kuripo.
Mukuru werimwe remasangano akazvimiririra anorwisa uori munyika reTransparency International Zimbabwe amai Muchaneta Mandopa varumbidza chirongwa ichi asi vakati hazvinyanyobatsira kana pasina mitemo inochengeta vanenge vamhangara nyaya dzeuori. Amai Mundopa vati kune vanhu vane unyanzvi hwemakombiyuta zvekuti vanogona kuzoona kuti ruzivo rwabva kupi.
Application kana iri yoga ainyanyo kubatsira kana iwo ma whistleblowers acho pasina mutemo kana atinoti ma legal in institutional framework anozo protect ama whistleblowers acho. Pane omwe anogona zve hacking system zveze kana pane munhu azohaka system yaiye tozoziva kuti information yakabva kunani.
Amai mundopa vatiwo danho rakakosha munyika pakupedza uori nderekuona kuti vese vanomhanyarirwa nyaya dzeuori vanomiswa pamberi pematare votongwa pasina kutarisa kuti vabva muimba yaani.
Zimbabwe tinofanirwa kutonga nyaya dzacho dzopera tisingatarisi kuti uyu ane mari here kana kuti ari connected kuna nyingi ari kumusoro.
Studio 7 yataurawo nava Owen Dliwayo vanoshanda nesangano replatform for youth development avo vachimatanhaturwa nezaka anogona kusasunda veruzhinji kuti vamhangare zveuori. Vadliwayo vati vazhinji vakamhangara nyaya dzeuori asi hapana matanho akatorwa. Vadliwayo vatiwo nyaya haisi pakuti vanhu havasi kumhangara zveuori asi kuti iri kufira pakuti hapana zviri kuitwa kune avo vanenge vamhangarirwa.
Patani iwayo handiwo angaita kuti aunze confidence mune vanhu nokuti vanhu chinounza confidence ndechekuti kune vakatombotaurwa nezvavo kuti vane uori pane chakamboitwa here.
Veruzhinji munyika vari kunyunyuta nenyaya dzeuori vachiti ndizvo zvanyanyowedzera urombo munyika sezvo vamwe vemuhurumende vari kupomerwa mhosva dzokushandisa mari dzinofanirwa kusimudzira upenyu hweveruzhinji zvisiri izvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa vati pane mukana wekuti vezvematongerwo enyika vataurirane kuti zvinhu zvigadzikane munyika uye kuti masoja, mapurisa pamwe nevasori vaite basa ravo nemazvo kwete kushungurudza veruzhinji. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pakuvigwa kwenhengo yeNational Council uye vari nhengo yeparamende yekuwadzana amai Miri Mushai vachamisa vati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kubvuma kutaurirana navo kuti zvinhu zvinake munyika. Vachamisa vatiwo mapurisa, masoja nevasori vanofanirwa kuita basa ravo nemazvo. Vati kana vakapinda mukutonga hurumende yavo ichaona kuti mapazi ehurumende aya apiwa mari dzinoita kuti vashande vasingaite huori. Mutevedzeri wavachamisa vatendai biti vachidai pasina kutadza kutonga kwavamunangagwa amai Mushai vangadai vakarapwa zvakanaka pamwe vangadai vasina kufa.
Rufu rwamai Mushai rwatirwadza nekuti vanga vari mwana mudiki ida vanomborwara saka munhu adzipurwa tisingazvifungire. Asi kurwara kwavaita mazuva mashomanene iwayaya torwadziwa nekuti datanga tine zvipatara zvizvinhu with the proper health delivery system vangadai vasina kufa, vangadai vari vapenyu. So kufa kwavo tokuisa mumaoko aEmerson Mnangagwa.
Nhengo yeZANUPF uye varisachigaro wekomiti yemadzimai muparamende amai Kwaramba vabvuma kuti amai Mushai munhu aibatanidza nhengo dzemapato ose muparamende. Amai Mushai avo vakafa nemuvhuro mushure mekurwara kwenguva pfupi vasiya murume nevana vasikana vaviri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai e satellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave ni masaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
America nasi iri kucherechedza makore gumi nemapfumbamwe yarwiswa nematororo echikwata cheAl-Qaeda achishandisa ndege ina dzakadonezwa mangwanani emusuwa gunyana 11 mugore ra 2001 munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika. Nekuda kwechirwere cheCOVID-19 gore rino vanhu havasi kuungana sezvavanomboita makore ose adarika. Asi mutungamiri wenyika wa Donald Trump pamwe nevari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika wa Joe Biden vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo yakadonera imwe yendege idzi mudunhu rePennsylvania. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika wa Mike Pence vachashanyirawo New York. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muguta reNew York zvinoti zvichiri kurangarira zvakaitika muguta iri apo vanhu vakawanda vakaurayiwa pakaputswa zvivakwa zvemaTwin Towers zviri muguta iri. Vatamburai gwekwerere vari muNew York uye vanoti mitemo mizhinji yakashandurwa neAmerica mushure mechiitiko ichi izvo zvakaomesera vabvakure vakawanda. Ngatinzwei vachitaura muhurukuro yavaita naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Zuva raSeptember 11 izuva rinokosha sazvikuru muno muAmerica munorondo yezvikuru zvinoitika muAmerica. Nemusi uyu muna 2001 pane varwiri vanopfurukidza mwero veAl-Qaeda vakaputsa maTwin Towers ari muNew York vachishandisa ndege ina dzavakanga vapamba kwakudzimanikidza kuti dzinorova zvivakwa zveTwin Towers. Imwe yadzo ndege iyi ndo yakaedza kunosvika kuPentagon. Pakava nevanhu vakawanda zvikuru vakafa. 3,000 vakafa ipapo zvichisanganisana nevanhu vanga vari mundege idzi dzinge dzapambwa uyezve zvichizosanganisana nevanhu vakanga vakazofa nekupazwa kunge kwaitwa maTwin Towers.
Semaonero enyu zvii zvamungati zvasanduka muguta reNew York neimo muno muAmerica mushure mechiitiko ichi.
Pane zvakawanda zvakashanduka. Chekutanga chechi chinova chakabva chaitika ndechekuti zvo America yakabva yachinja mitemo nechekuita nekudyidzana nenyika dzose kuitira kuti vagadziridzewo zvinhu zvavo kuti vaone kuti vanhu vanopinda nevanobuda uyezve vari muno vacho magariro avo akaita sei ndivanani. Mitemo yakawanda zvikuru yakava inoshanduka zvichibva muchiitiko ichochi. Pane mitemo yemuno muAmerica isinei hayo nezvekunze yakava inoshanduka. Tikatarisa mitemo ine chekuita nezvekupiwa mari kwevanhu vakakuvara, kuripwa kwavo, kukuvara kwavo uyezve mitemo ine chekuita nemedical aid, Medicaid, zvese izvizvo zvinhu zvakabva muchiitiko ichochi.
Sezvizvarwa zveZimbabwe zvirimo muguta reNew York zvii zvamungati makadzidza kubva kuchiitiko ichi.
Chinhu chikuru chandinoona inini ndechekutizvo tinofanira kutarisa kuti ko isusu tiri nyika ine zvatinogona here kuti tikurumidze kutsoka. Kana nyika ikarohwa tikatemwa pakuru sezvakaitwa America ipapa tinogona here kukurumidza kutsoka kuti tsoke tirambe tichienderera mberi. Ndochinhu chikuru ichochocho. Saka zvinoreva kuti tinofanira kudzidza kuti tigonese nyika yedu kuti ive yakasimba. Nyangwe tikarohwa nechichi, tikarohwa nechocho, hatirambi tichizongochema tichichema kusvika nekusingaperi, asi tinokurumidza tadzoka pane zviripo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reNew York muno muAmerica vatamburai gwekwerere vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari muNew York. Vamwe vagari vemuguta reMutare vari kunyunyuta nekushayikwa kwemvura yekushandisa yakachena mudzimba kwenguva yakareba vachiti vakuru veguta iri vari kuisa upenyu hwavo munjodzi yezvirwere zvinotapuriranwa zvichikonzerwa nekushaikwa kwemvura yakachena. Mutori wedu Naoloida Mumoyo anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevagari ava Mbuya Lisa Dindaivi mumusha weHobos Mamutare vanoti vari kunetsikana nekushaikwa kwemvura kunyange hazvo vachiona nzvimbo zhinji dziri kurasika mvura yakachena mumusha uyu nekumwe. Asi vasina chavari kuona chiri kuitwa nekanzuro kugadzirisa pombi dzakatsemuka idzi. Mbuya ava vanoti mhuri yavo yave kuchera mvura muzvinyuka izvo vanoti hazvina utano.
Tinoona kuti inosenzera hunyope iri legless chikonzero ngechekuti amwe acho hamusi kuapawo mareba. Kanzura isubhadharwa ba. Saka inosenza ngekunonokera nonokera mumaraini ndinozvona mvura yave kwedu iri kupaduka kakawanda. Tane nguva Hobhosi chindozi nguva yovharwa mvura mumbure yovharwa. Asi time yese itasi kachavharirwa mvura.
Mumwe mugari wemamutare amai Diana Derembwe vanoti vava nemazuva awandisa vachinochera mvura mutsime kana nenzvimbo dziri kuvhinza mvura kuitira kuti vakwanise kushandisa mudzimba kunyanya muzvimbuzi zvemukati memba zvinoshandisa mvura. Amai ava vanoti dai kanzuro yaiva wanirawo mabhauza mvura kuti vagari vabatsirikane.
Kanzura yatigadzirirawo mvura mapipe ari kundodhudhubuka pese pese. Mazuva mairi tinayo zuva rimwe hatina zvandodai zvandodai. Izvi tiri kuchera muzvigomba zvekuti muzvigomba mwazvimwe pamwe pano uchaitirawo weti mwe pano uchadai ichi zvinokonzeresa hosha. Dai yatigadzirirawo mapipewo tichero mvura zvakanaka.
Amai makomburo restore mumwe mugari wemamutare vari kuchemawo nekusawanirwa mvura nekanzuru uye pasina chiri kuitwa kuedza kupedza dambudziko iri.
Izvozvi zvitane 2 days mvura hakuna. Ende munoziva kuti kana kusina mvura zvizvinoitika vanhu tinopesera takutochera mvura pane pangoita ukachenyuka muzvidhonga mvura yacho pane pane vanhu vakawanda chinenge chingotsika-tsika sakautsanana chaiwo pane pasina. Dai kanzuro yagadzirisa tine chingoona kwese kumapaipu kuti akabhesta its a health hazard kunoku.
Asi mutauriri wekutaure mutare vaspreen mutiwi vanoti kanzuro yavo iri kuita nepainogona napo kugadzirisa dambudziko rekushomika kwemvura nekugadzirisa pombi dziri kurasa mvura munzvimbo dzakasiyana-siyana muguta nekunogara veruzhinji. Nzvimbo dzinoti danga mvura Hobos, Fen Valley, Gimbuki, Chikanga, Federation nenyakamete dzave nemasvondo akati kuti dzisina mvura pamwe pacho ichiuya pakati peusiku vanhu varara. Mukurana zvekufambiswa kwemabasa murimwe remasangano anomirira vagari veguta remutare United Residents and Repairs Trust Umurati Faison Dube vanoti kuita kwekanzuro kunyanya panguva ino yedenda recovid-19 kuisa utano hwevagari panyanga dzamushore. Vanoti nekuda kwekushayikwa kwemvura vagari vanenge voungana munzvimbo dzekunochera mvura izvo zvinovaisa munjodzi yekutapurirana chirwere ichi. Vadube vanotiwo zvakare kushayikwa kwemvura kunogona kuita kuti vanhu vabate zvirwere zvinofambidzana nekusavapo kweutsanana hwakakwana zvakaita semanyoka korera nezvimwewo. Masvondo apfuura kanzuro yeguta remutare yakatenga pombi itsva kubva kusouth africa senzira yekuwedzeredza kufambiswa kwemvura kumisha yedanga mvura nefen valley zvinoenderana neuwandu hwevanhu vave muguta. Ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.
Makatirira kustudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutibata maangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pa shortwave.
Zemitambo. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika achitambira chikwata cheCaps United pamwe nechikwata chenyika cheMawarriors Joe Mugabe anoti hapafanira kuitwa rusarura mukusarudzwa kwevatambi vechikwata cheMawarriors kana Zimbabwe ichida kuenda kuAfcon neWorld Cup muna 2022. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mugabe uyo ave kugara kuUnited Kingdom anoti murairidzi weMawarriors anofanira kutarisa vatambi vese vemuZimbabwe vakatifararira kunyika dzakasiyana-siyana kwete kungotsvaga avo vakaita madzita kare chete. Mugabe anoti Zimbabwe ine vatambi vakawandisa vanokwanisa kumirira nyika zvine mutsindo asi havasi kutariswa, achiwedzera iye kuti Zimbabwe inofarira kusarudza vatambi vari kubaka moto munhandare panguva iyoyo.
The most important thing yekuti Mawarriors abudirire, it's all about the preparations. Neku choose our best players at the moment, whether they are playing all over the world, where they are playing.
Mugabe, anoti, zviri kuratidza kuti nhabvu yemuZimbabwe iri kukwirira achitarisa iye huwandu hwevatambi vemuno vave kutambira zvikwata zvine mukurumbira mhiri kwemakungwa. Marvelous Nakamba ari kutambira Aston Villa ku EPL. Tino Kadewere ari ku Lyon. Knowledge Musona ari ku AS Upen. Kozoti Tine Jadebe ari ku Turkey uko ari munzira kuenda kunotambira Trabzonspor. Mugabe anoti vatambi ava nevamwe vavo vanofanira kuzvipira kutambira nyika vasingatarise kuti vanotambidzwa mari nevezifa sezvo munyika muno muine nhamo yemari.
For those playing overseas, me, I just urge them kuti vade kutambira nyika yavo despite my hardships atinenge tinavo.
Mugabe anoti pari zvino achiri kumbovaka upenyu hwake ari muEngland asi rimwe gore achadzoka kumusha kuzobatsira kusimudzira nhabvu munyika. Mugabe anoti haasi kuvimbisa kuti achada kurayiridza maWarriors here kana kutungamira zifa, asi chaanoziva ndechekuti ane basa raanofanira kuitira nhabvu munyika.
Pane kudzoka kuzorayiridza Capes kana kuzoita zvebhora kuZimbabwe, it's only nyaya yeupenyu. Zvikaitwawo kuti ndadzoka kuZimbabwe nerimwe gore, I cannot say kuti ndichange ndichiita zvakati kana ndichange ndichiita zvakati, asi chandoziva ndechekuti ndinenge ndichitoita something to do with football.
Pari zvino Mugabe ndiye sachigaro wesangano revakambotambira Capes United, reCapes United Legends avo vakati wandei muEngland. Panguva yake Mugabe akatamba nevatambi vakawanda vaive nemukurumbira kusanganisira Friday Perry, Joe Shambo, Sheki Tauro, Carlos Max, George Nechironga naGrena Msiska. Pari zvino Mugabe ari mubishi rekunyora bhuku rezveupenyu hwake munhabvu achibatsirana nemunyori wemuno anogara kuEngland vaAlbert Marufu. VaMarufu ndivo zvekare vakanyora bhuku renhoroondo yaMemory Mcherawa uyo aimbotambira Dynamos. Joe mwana waamai Irene Mugabe avo vaimbove nhengo yeparamende vachimirira mabhuku Tafara. Mutambi uyu nemudzimai wake Jennifer vane vana vatatu vanoti Irene ane makore makumi matatu, Ashley ane makore makumi maviri nemana naAlvin uyo ane makore makumi maviri nemaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezveCovid-19 nezviri kuitika munyika mune zvematongerwo enyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere cheCovid-19 uchiri pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri kana kuti 222. Vana mukoti vanoramba kutambira mari dzanga dzaiswa nehurumende patafura, vachitiwo zvakare vanoda kuti chimwe chidimu chemihoro yavo chinge chiri mumadhora ekuAmerica. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoparura chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kumhangara nyaya dzeuori vachishandisa dande mutande kana kuti app, icho chiri kunzi nevamwe avaone chichibatsira zvakanyanya mukurwisana neuori munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.vuishona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kuMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sokusile abantu abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5635 phakathi kwenkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7453 abakade sebebanjwe bele COVID-19 eZimbabwe.
Sivumelana le government ukuthi siyuyele emsebenzini ukuthi izokhangela izikalazo zethu. Isinike i-offer kathesi izolo yathi izosinika imali yasinikayo i-salary. But siyabona ukuthi imali leyo ayikhwani, kufuna ukuthi i-government ilungise khonoko.
Abongi abasebenzela uhulumende bathi imali engezelelwe ngumphathi incane kakhulu njalo kayineli lutho. Kodwa bazaqhubeka besemsebenzini kusakhulunyiswana ngezikhalazo zabo.
Ilanga ke lanamhlanje liqakathekile kakhulu. Yilo lodwa ilanga lapho okwaba lempi khona phakathi komuzi wase-America.
Namhla lilanga lokunanza izizalwane zeMelika ezabulawa ngabalwa becatsha ama-terrorists beqembu le-Al-Qaeda ngomnyaka ka-2001. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Sokusile abantu abazenkulungwane ezedlula ezinhlanu 5635 phakathi kwenkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7453 abakade sebebanjwe bele COVID-19 eZimbabwe. Labulala abedlula amakhulu amabili 222 emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegcikwane leli sebesedlula isigidi 1,330,038 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 32,117. Abekolishini le-John Hopkins University yakwelemelika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amathathu 28,208,576 abafunyenwe bele COVID-19 yabulala phose isigidi esisodwa 910,292. Abongi beZimbabwe abasebenzela uhulumende bathi imali engezelelwe ngumqhashi incane kakhulu ngakho abayamukeli besithi kumele azame ukubahlawula ingxenye yeholo labo ngedola leMelika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abongi bathi laloba bengayamukeli imali abayithenjiswe ngumqhashi besithi kayeneli lutho bazaqhubeka besemsebenzini. Uhulumende esakhangelisisa njalo izikhalazo zabo ezeholo kanye lezempahla yokuzivikela ku-COVID-19 lokunye. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association e-United Bulawayo Hospital, uthi basakhulumisana lohulumende ukuthi kwenziweni.
Sivumelana le government ukuthi siyuyele emsebenzini ukuthi izokhangela izikalazo zethu. Isinike i-offer kathesi izolo yathi izosinika imali yasinikayo i-salary. But siyabona ukuthi imali leyo ayikhwani, kufuna ukuthi i-government ilungise khonoko nendawo yokuthi asikhwanise ukuthi sikhwanise ukuhamba emsebenzini kuhle le mali injalo.
Inkosikazi Nobuhle Sibindi ongumongi uthi bathwele nzima ngenxa yeholo eliphansi elingeneli lutho.
Emsebenzini sesibuyelile kodwa kulobunzima obukhulu ngoba nxa sikhangela izinto zonke ziyakhwela kakhulu. Kwesinye isikhathi siyehluleka ukuthi sibuye ngoba imali ingekho njalo umsebenzi uyabe usunzima nxa sibalutshwane. Nxa kungakhulunyiswana kahle kulungisiswe ku-transport kakhulu le mali esiyithenjiswayo ingezelele kungaba ngcono.
Inkosikazi Sanele Mpofu oyisakhamuzi seNkulumane uthi selokhu abongi bebuyele emsebenzini usizo abaluthola ezibhedlela selungcono.
Sokungcono kathesi usizo esiluthola ezibhedlela. Akusafani lakuqala ukuthi sasihambe ezibhedlela sifike sithole kungena bodokotela bo amanesi. kodwa kathesi hayi kungcono sibili.
Uhulumende uthembise abongi ukuthi uzalungisisa ukuthi indleko zokusebenzisa imali ye-COVID allowance zingabanjwa imalini yabo, kodwa zibhadalwe nguhulumende njalo izaqhubeka ibhadalwa kuze kuyefika inyanga kaMpalakazi. Uthembise njalo ukubengezelela iholo ngesilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini i-40% ehlukanise indawo zokusebenzela ezibhedlela kuhambelane lemikhuhlane ekhona bese kubhadalwa abongi ngendlela efanayo. Abongi abazasebenzela endaweni ezingela ngozi bazabhadalwa amadola eZimbabwe aphakathi kwamakhulu ayisithupha kusiya kunkulungwane lengxenye i-$600 kusiya ku-1,500, kuthi abasebenzela endaweni ephakathi laphakathi amadola eZimbabwe aphakathi kwamakhulu athoba munwemunye kusiya kunkulungwane ezedlula ezimbili i-900 kusiya ku-2,250. Abasebenzela endaweni elemkhuhlane eyingozi bahlawulwe amadola aphakathi kwenkulungwane lengxenye kusiya kunkulungwane phose ezine i-1,500 kusiya ku-3,750. Abasebenzela endaweni elemikhuhlane enjenge-COVID ku-red zone bazabhadalwa inkulungwane eziyisithupha zamadola eZimbabwe i-6,000. Uhulumende uthe njalo impahla yokuzivikela e-PPE ingumlando wezibhedlela ukuthi izithengele izisebenzi. Okwamanje iholo labongi liphakathi kwenkulungwane eziyisithupha kusiya kweziyisikhombisa i-6,000 kusiya ku-$7,000. Imizamo yokuxhumana labo gaja lwezempilakahle abahlanganisa unobhala jikelele u-Eco Modo Jasper Chimeza kanye lesikhulumiso gaja lolu umnumzana Donald Mujiri bebengadobhi incingo. Kuthi umphathi wogaja lwe-Health Services Board umnumzana Paulina Sikhosana wenqabe ukuphendula imibuzo ethi ukukhefu lokuphumula. Ekuqaleni kweviki umsekeli likamongameli njalo engumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantine Chiwengwa ubikele idale lephalamende ukuba sebehlela kakutsha ukusebenza kogatsha lwezempilakahle ngendlela ezakhangela izikhalazo zabongi. Lokhu ukwethule ngomvulo lapho ekhuluma ngamacebo abalawo awukuguqula ugatsha lolu. Ugcizelele ngokuthi uhulumende sezavimba wonke umuntu ukuba ayekwelatshwa phandle kwelizwe njengendlela yokulondoloza imali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ningubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakazwa kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Namuhla lilanga lokunanza iminyaka engamachumi amabili lanye kwasungulwa ibandla le-MDC. Leli bandla lasungulwa ngomnyaka ka-1999 ngemva kokuba izisebenzi, abafundi lezinye ingatsha zomphakathi benze umhlangano we-National People's Convention kwavunyelwana ukuba umbuso kaMnumzana Robert Mugabe wawusuye nganxele okwase kudinga ibandla elizancintisa elezanu PF. Wakhethwa inkokheli yezisebenzi zenhlanganiso ye-ZCTU ezivalisa umnumzana Morgan Tsvangirai ukuba ngumkhokheli lomsekeli wakhe umnumzana Gibson Sibanda. Ngokuya kwesikhathi kwaba lokungezwani kwenkokheli yaleli bandla ngezizathu ezitshiyeneyo kwabangela ukudabuka kwaleli bandla phakathi. Ukulonda imbali yaleli bandla, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Madoma Fuzwayo.
Yazi but Chris, ngikhumbula kuhle ngo-1999 ngoSeptemba sigada isitimela sisuke Wange sizetshona koBulawayo sisigada fintambama sisiyeHarare kusiyasungula i-MDC. Abantu babekhangelele into enkulu kakhulu ngokufonywa kwe-MDC. Silabo bakulabo babo Gibson Sibanda, oTsvangirai, iziphathamandla bo Paul Themba Nyathi, bonke labana babekhona liyabakhumbula. Iparty yama yaqina yathi nkulu
iqalisa iyaya yaya bazukana khona phana ukubazukana kwayo kubuhlungu kakhulu ukuphuma kwabo professor Welshman Ncube kwaya later kwaya bazukana futhi kwaphuma o tender ibithi ubakithi MDC yadilika yawo namhlanje ilokhuphe umingale eceleni abantu kuyiba baqala iparty bamingale eceleni namhla sekuthiwa bangabantu ababi ayihambanga kuhle ihistory ye MDC ngendlela eyafonywa ngayo sibili MDC ngakwaqiniseka namhlanje ngayi MDC iyo iparty sembusweni namhlanje kumele thi ngayi MDC inkalakatha yeparty elama veteran amanye ahleziyo angayenzi lutho ancedisa abatsha abangenileyo kuyiparty esisembusweni eqinileyo ngendlela eyasungulwa ngayo kodwa kuhambeni kwayo ha into azihambelanga kuhle kakhulu
ngokubona kwakho kuyini kahle kahle okungaba kwabangela ukuthi iMDC ibe yikho eyikho khona lamhlanje izicucu eziningi ezijene
abanye baza kuvalekela bekulandule bekuphike into enkulu kakhulu ebulele iMDC indaba yokuba izihwaba zabantu ukuba sezikhundleni ukuba izihwaba zokufuna ukuphatha yikho okudabula iMDC kwayeza abantu behambe bengalaleli iconstitution isikhathi sonke ungakhangela ukwehlukana kwaTsvangirai Welshman kwaba ngeconstitution obidi bephuma kwaba ngeconstitution namhlanje ukuphe baphuma kuba ngeconstitution ngenxa yokuthi wonke umuntu ufuna ukuthi azibone senguye osebumbusweni yinto enkulu kakhulu edabule iMDC kosokuthi okwesibili noma abanye bengakulandula kulendaba ebihamba ihlupha phakathi kweMDC indaba ye-tribalism ungakhangela lanamuhla kobulawayo kumbe eMathebeleland kulokhu kulokukhona onaye ukuphathwa kwangikhona kutheni thina besindebeleni kasifakwa
lo umnumzana bekezela maduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseGwanda. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uthi uhlangane lomphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sifosiso Moyo namhla eHarare lapho athe uyathokoza ngokwesulwa kwamacala abesetheswa intatheli izindaba lesiphathamandla seMDC Alliance emthethwandaba laba bavalisa umnumzana Godfrey Kurawone, uFrank Tikore lo Samuel Takawira ukubotshwa kwabo okwasolwa ngabanye abalwela ilungelo loluntu besithi amacala abawetheswayo ngawokuzibazela. Umnumzana Nichols uthi ugcizelele ukuqakatheka kokuhlonitshwa kwelungelo loluntu njalo wabuka uhulumende ngokusungula umthetho wokuncedisa abalimi abathathelwa amapulazi owe-Global Compensation Deed. Umnumzana Moyo laye wethule umbiko egcizelela ukuthi ngempela uhlangene lomnumzana Nichols. Ukuhlaziya loludaba sixoxa lomnumzana bekezela maduma afuzayo ingcwethi ecubungula izombusazwe
uyakhuluma ukuthi ubesebethabile ukuthi amakhiwa angana serviselwe emaplazini amanye ayabhadalwa imali zamaplazi kube yinto engani uthi yena iyamthabisa abali ukuthi kulaba ngu-2-3 abaphumileyo emakhothi akade bebotshiwe athi into ezithokozisayo. Sizavuka kusasa izanu PF igcwalisile emanyuzipepheni ukuthi iAmerika ithe into sezi-right eZimbabwe. Ikanti ingxenye yona iAmerika ibikhulumela nje ukuthi ibuke okuncane ukuthi kwenziwa izanu PF ukuthi bakhuthaze ukuthi beqhubeke bezama ukulungisa indaba zamalungelo abantu. But inkulumo enje noma ukuthi yabe diplomatic ekugcineni icina inika ama-perception arongo ngoba vele izanu PF izagijima kakhulu laso lesi sigodo sokuthi iAmerika iyabancoma ithi bona sebeseza kuhle endabeni zamalungelo abantu bona abantu bebola emajele abantu belokhu bedojwa benyamalaliswa besenzani kulokhu kuphathwana kube elizweni. I think umbiko ka-ambassador America uzasichiyela inkinga enkulu kakhulu.
Sesikhangela icele leZimbabwe kuyini okukhulunywa isiphathamandla ezikahulumende njengoba sibonile besithi akulankinga eZimbabwe kule ngxaki nje ezinhlutshwane ezingalungiseki.
Iqiniso elikhona ukuthi lapha abahlangana khona even behlanganele South Africa khona phana ekuhlanganeni kwawo ihlale ANC iqiniswe ukuthi ikuphumela negcekeni bavumela negcekeni ngoba aso abantu abangahlala phansi kuze ekhulu kuze embambathwana kokukhulunywa into ezingayisizwa izani PF iqiniso iyalazi ende labantu bayitshela bona abahlangana layo kuyakhanya mgceke ukuthi indlela asebeziphatha ngayo asebezama ukuthi bekhandakhande ezinye izinto khona lokhu kukhipha abantu ukuthi lokacala ukuthini kuyakhanya ukuthi kusuthi kukhulu abakutshelwa ngabantu laba abahlangana lawo sikuthi ukuthi laye uminister Moyo kukhona okukhulu abamtshele khona e-America laye wavuma ukuze la e-America iziphume isile position enjenganele ukuthi hayi sebezama bayatshelwa iqiniso bayalazi futhi bayalivuma and iqiniso abangeke balibalekela kwenzela ukuthi belungise izinto zabo nxa besaselesifiso sokuzilungisa
lo umnumzana bekezela Madoma Fuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxela eseGwanda Namuhla lilanga lokunanza izizalwane zeMelika ezabulawa ngabalwa becatsha ama-terrorists beqembu le-Al-Qaeda ngomnyaka ka-2001. Kwabhubha abantu abafika phose inkulungwane ezintathu, 2,977, kwalimala abedlula inkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000. Ngaleli langa, abahlamuki abafika phose amachumi amabili bangena endizamchineni ezine ezazilubhekise eCalifornia babamba ngamandla abachayeli bazo ukuthi bayochayelela ezakhiweni ezimbili indizamchina lezi zachayelela isakhiwo seWorld Trade Center edolobheni leNew York eyodwa yangqikelana lesigodlo sabomvikela edolobheni leVirginia enye yalezi ndizamchina yawela edolobheni lePennsylvania ngemva kokuba ababe phakathi kwayo balwisana labahlamuki laba ababefuna ukuthi ilubhekise esikodlweni seWashington DC bekule mcimbi yokunanza abafayo ngengozi lezi endaweni okwawela lezi ndizamchina umongameli Donald Trump ubesedolobheni lePennsylvania lapho okwawela khona indizamchina ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala lapha eMelika umnumzana amandla mkhwananzi
ilanga ke lanamhlanje liqakathekile kakhulu yilo lodwa ilanga lapho okwaba lempi khona phakathi komuzi wase-America America kaye kazibe lempi phakathi komuzi so yilo ilanga ukuqala ukuthi kube lempi ephakathi elizweni ngaphandle kwe-Civil War akuzange kube lempi phakathi komuzi ayizange kube le-attack so ilanga leli liqakathekile kakhulu ukukhumbula labo abasitshiyayo labalwabelela inkululeko yakuleli lizwe
sona isehlakalo esayenzakala ngelanga lalamhlanje ubona ungani safundisani ilizwe leMelika njalo saguqulani
imigomo yatshintsha yonke into efakwayo yatshintsha yonke into nxa ungena eMelika konke ukuthola i-visa konke ukuthola i-identity card lemsebenzini lanxa udriver yonke nje into eyenzayo yatshintsha nxa le viso lakho legama lakho sebelikhangela balibona ukuthi kawuveli e-Middle East kumbe inkabazwe phakathi ngoba balokhu bengabathembi labana abantu so kulokhu kukhona sibili isisindo sakhona lokhu esisizwa ngoba yonke into yahle yatshintsha sibili yonke into le ndlela lapho okuthathwa khona ama-ID sokufanele ubuye kumbe le ncwadi eziyisikhombisa nxa usiyathatha i-ID i-identity card isithupha sengitsho la nxa ungumuntu omhlophe labo sebefanele ukuthi babuyele lazo zonke lezi zinto kukanti kuqala babengafanelanga babuyela lokho and futhi nxa ungena kuleli lizwe kulalokho ungathi wayi-discrimination kudala abantu ababethweba lohlupho kakhulu ngabantu abavela e-Afrika ukungena kuleli lizwe khathesi labantu abavela e-Britain khathesi labantu abavela emazweni ase-Europe sebele problem ngoba lento yahle yavele yenza kwaba nzima ukuthi wonke umuntu aphonge ukungena nje engala visa kuqala okulamazwe avunyelwa ukungena engala visa
lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala kweleMelika ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 esedolobheni lo Ohio khonapha eMelika. Life Talk namuhla sikhangela isimo esiselizweni kwezombusazwe kanye lesokumelana le COVID-19. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abenhlanganiso yezindaba ye-ABC News babika ukubana sokulababalisi abayisithupha asebebulewe ligciwane le-COVID-19 kumaviki amabili edluleyo ekuvulweni kwezikolo ekuqaliseni komnyaka wezikolo kweleMelika. Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe womhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo, ubike ukubana abeGreece labeTurkey kumele bahlale phansi bakhulumisane ngengxabano ekhona phakathi kwamazwe la womabili. Amazwe la abikwa esethumele amasosha awo aweviyo lebutho lasemoyeni lawolwandle okukhanya kubangwa indawo zokuzamela izikhali zawo. Umongameli Edgar Lungu weleZambia wethule umbiko wokwazisa ngokuvulwa okwesikhatshana kwendawo zokunathela utshwala zamabhawa lama-night club ngolwesihlanu kusiya ngesonto ngezikhathi zabo 6 ntambama zivalwa ngo-11 ebusuku. Lezi ndawo bezilokhu zivaliwe phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown.
Ikusasa yeziphepheli zeZimbabwe eziphose zifike amakhulu amathathu ezikwele Botswana ayaziwa ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 okumise imizamo kahulumende walelo lizwe yokuthi azibuyisele emakhaya. UMartin Ngwenya weStudio 7 usethulela lolu daba.
Iziphepheli zeZimbabwe ezasala enkambeni yeDugwi ngaphandle kwedolobho leFrancistown azikwazi ukuthi ikusasa iziphatheleni. Ngesikhathi sokuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 ngombimbitho lonyaka, iBotswana yayiphakathi kohlelo lokubuyisela emuva iziphepheli zeZimbabwe abadlula amakhulu amane besebebuyiselwe ekhaya kuhlelo oluqale nyakenye. Abangaphose befika amakhulu amathathu babeyalile ukubuyela ekhaya besithi bayesaba ukuhlunyezwa ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso ebona ngesiphepheli umhlaba wonke jikelele, e-United Nations High Commission on Refugees, yaxwayise ukuthi iziphepheli zeZimbabwe zekelwe zibe yingxenye yesizwe seBotswana. Kodwa umphathintambo wakwele Botswana obona ngesiphepheli umnumzana Kahiso Musi uthi uqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sokumise inhlelo zokukhangela udaba lweziphepheli.
My ministry is currently working in collaboration with the government of the Republic of Zimbabwe.
Ugatsha lwami lusebenza lohulumende weZimbabwe ukubona ukuthi iziphepheli zingancediswa kanjani. Kodwa khathesi simiswe ngumkhuhlane weCOVID-19 wona ovimbela ukuthi abantu beqe umngcele.
Omunye weziphepheli umzana wasu Chibi uthi lokhe kwaqhamuka umkhuhlane we-COVID-19 kusathule phezu kodaba wophiniselwa kwabo ekhaya kumbe ukuvunyelwa ukuthi babe yingxenye yesizwe seBotswana.
These days akula into ekhona ehambayo, uthuli zwi and ama IDs yethu bayarenewa basinika 1 year for the first time. Besesinikwa ama 6 months, besesinikwa ama 3 months, but kathesi sakuvile futhi banprovile sebesinika almost 1 year. Of course it's still a paper, but it's 1 year and then abasihluphi kangako ngama permits okuphuma enkambeni.
UChibi uthi udaba lokudla sokungcono noma nje kulokhe kusilela kwaba nesikhathi isiphepheli isikhala ngokuthi ukudla ezikuthola akulihlonzi njalo ulutshwani.
Ukudla kukhona akuimprovanga, yikho khonoko vele, but ukudla okwansuku zonke khonoko njengoba kungalingani, but sesijwayele vele, hayi akuna nto etshintshileyo.
Iziphepheli eziningi ezesaba ukuphindela ekhaya zabaleka ngesikhathi somnyaka ka-2008 kulandela ukhetho lokudinga umongameli lona lwaba lodlakela lwathiya iningi lingelamizi yokuhlala, kukanti abanye balahlelwa umphefumulo. Iningi lalingabalandeli bebandla eliphikisayo le-MTC elithi alithembi umbuso we-ZANU-PF, ngakho yikho belasifiso sokubuyela ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngeSavron Gwele, Botswana.
Woza Friday namuhla selomculi womdumo weRumba uShadrack Moyo ehamba leqembu lakhe le Injabulo Classic Rhythms bephethe idlalade labo elitsha. Untungamile inkomo eStudio 7 usipha loludaba.
Lalate lilengoma ezinhlanu njalo isihloko salo sithi impica badala. Umholi waleliqembu uShadrack Moyo udabuka eMachinge ePlumtree njalo ngokomsebenzi uthi ungumbalisi.
Ngaqala ukucula ngisesikolo eMbakwe ngisenza umculo wembube kwathi ngo 2008 eSouth Africa ngakhupha idlalade lami lakuqala elithi nika abanye. Kwabuya ngomnyaka ka 2009 ngakhipha elinye elithi angeke mvume. Kwathi ngo 2014 ngema kwezomculo ngaqhubekela phambili ngenza izifundo zami, ngenza izifundo zobubalisi.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ezesikhalanga ubanolila ndakasengabulemo layo eyisihloko sedlalade ethi impica badala ekhuluma ngomkhuhlane we-coronavirus wona osubulele abantu abangu 222 eZimbabwe.
Mazandeleni izikondiso zokuhlala ezindlini ezivela kwaholi bethu ngoba zisindisa impilo zethu.
Uthenga idlalade lakho Moyo ovalithola njani?
Ngiyatholakala lapha eZimbabwe kumakhale kukwini kumbe ku WhatsApp ku +263 777 92 071. eSouth Africa amadlalade atholakala ku Samuel Swanda +27 67 61 96 358. Njalo abetholakale kubheki inkosi Tele +27 84 0W3 2364. Yiko lapho kutholakala khona umculo wami.
Yiwaphi amazwi ongathanda ukuwatshiyela abalandeli?
Engakutsho kubo bonke abalandeli labathandi bomculo yikuthi beqhubeke besixhasa kule ndima.
Uphuma ke enkundleni uShadrack Moyo leqembu lakhe le Injabulo Classic Rhythms ngale ethi ndakasengabulemo.
Abe mundi bonandi mukama pakela ngoti ndide matheki jundai. Abe mundi bonandi kutama temsila ngoti ndide ngwechuza saluvaka kwacho.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela usoku sile abantu abazenkulungwane ezedlula ezinhlanu 5635 phakathi kwenkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7453 abakade betholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Abongi abasebenzela uhulumende bathi imali engezelelwe ngumqhashi incane kakhulu njalo kayeneli lutho, kodwa bazaqhubeka besemsebenzini kusakhulunyiswana ngezikhalazo zabo. namhla lilanga lokunanza izizalwane zeMelika izabulawa ngabalwa beqatha ama-terrorists beqembu le-Al-Qaeda ngomnyaka ka-2001. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.